Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Gwande vanoti dzidziso yeutano hwemukanwa ishoma uye zvichidhura kuenda kunyanzvi.
Zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezveoral health nekuti munhu anofanha kuzvichengetedza sei zvairamba zvichiitiwa kana kuti zvaiitiwa kakawanda. Vanhu vaizopedzisira vaakuda kuziva zvakakoshera kuti vaone vana chiremba kaviri pagore. Asi takatarisa nekurema kwakaita upenyu hwemuno muZimbabwe, zvinogona kuremera vanhu nekuti munhu akafunga kuti ndinoona dokta ndofanira kunge kutanga ndabvisa mari yekonsultation iya, inogona kunge yakawandira vanhu nekuoma wakaita zvinhu.
Imwe nyanzvi yezveutano hwemukanwa kana kuti dentist Dr. Beauty Basile vati:
Oral health utano hwemuromo medu unosanganisira mazino, wavhu, rurimi rwedu nezvose zvakatenderedza muromo. Yakakosherei oral health iyi? Inotibatsira isu pakutaura chaiko kwandiri kuita uku uye kutaridzika zvakanaka. Mwiri wose unenge wakachengetekawo zvakanaka nekuda kwekuti tiri kukwanisa kuchengetedza muromo medu kunyemwerera kunobudikidza nekutochengetedza mazino edu utano hwemagamuzi edu zvakanaka, ndiko kuti tikwanise kunyemwerera kutsenga chaiko nekuti timedze zvisina dambudziko zvinobudikidza nemazino edu akachengeteka zvakanaka.
Vatiwo kubviswa mazino rinofanirwa kuva danho rekupedzisira uye rinodziviriririka kana vanhu vakaenda kunoongororwa nenyanzvi kaviri pagore. Vanoona nezveutano hwemukanwa mubazi rezveutano Dr. Hardwick Matikiti vati zvakakosha kuva neutano kuti munhu agarewo akasununguka.
Utano hwemukanwa, kuva nemukanwa nezvinotenderedza zvakanaka.
VaMatikiti vatiwo kuva neutano hwemukanwa kunobatsira kuti munhu ararame upenyu hwakanaka.
Tinokoshera utano hwemuromo nezvakautenderedza ndezvekuti zvinotiita kuti tikwanise kutaura mune zvakanaka, tikwanise kutaridzika zvakanaka. Madyiro atinoita anoita izvo kuti tikwanise kurarama mune zvakanaka. Vamwe havazogone kutsenga nekuti mazino anorwadza, havachadyi zvakaomarara, havachadyi nyama. Vamwe vanotosvika pakuti vanoonda nenyaya yekuti havasi kukwanisa kudya.
Dr. Matikiti vati zvinoteera zvakakosha pakuchengetedza utano hwemukanwa.
Mazino anogezwa sei? Anofanirwa kuziva kuti mazino anobatwa sei pakati pemazino nekatambo katinoti floss, nekuzivazve nguva dzakafanira dzekugeza mazino. Chimwe chikuru ndechekutarisa toothbrush yako kuti ichine mabrushes akanaka here. Tinokurudzira kuti ichinjwe mwedzi mitatu kana mina yega yega.
Dr. Matikiti vakurudzirawo kuti vanhu vasapute fodya senzira yekuchengetedza mazino.
Ngatisiyane nezvifodya, kungava kuputa, kungava kuisa mumhino. Chechipiri, tinoona isusu kuti vanonwa hwahwa vanozoramba vachiita matambudziko emazino kana kuti zvakatenderedza mukanwa. Tinokurudzirazve zvakare kudya chikafu chakanaka chatinoti balance diet.
Gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization kana kuti WHO Global Oral Health Status Report 2022 rinoti pasi rose vanhu mabhiriyoni matatu nechidimbu vane dambudziko reutano hwemukanwa, vachitiwo pavanhu vana vane dambudziko iri vatatu vacho vanenge vari kunyika dzichiri kubudirira. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendoma.